Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 Gumiguru 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe inonzi haisati yavhura mabhodha ayo. Vari pamuyandigere vononga zvozve nemuromo asi mari dzavo dziripo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zirezo utano rinoti vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vachingove mazana maviri ane makumi maviri nevasere 228. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana manomwe ane makumi matatu nevasere 7,838. Nezuro munhu mumwe chete akabatwa nechirwere ichi kuMatabeleland North. Vapora munyika vanoita zviuru zvitanhatu zvine mazana matatu nevatatu 6303. Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vanoti vari kushishikana zvikuru nekunetseka kuri kuitwa nevamwe vari pamujandigere pamusoro pemari shoma dzavari kutambiriswa. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo Insurance and Pension Commission iri kuti pane vamwe vari pamujandigere vanosvika zviuru zana nemakumi mashanu nezvitatu 153,000 vasina kutora mari dzavo dzemujandigere. Mari idzi dzinonzi dzave kusvika mamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe nematanhatu 196,000,000. Hurumende yakazivisa muna Chikunguru kuti kwemwedzi mitatu yaizopowa vari pamujandigere mari inosvika madhora makumi matatu ekuAmerica, asi mari iyi yange ichinetsa kuwana kubva kumabhanga. Gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vanoti vakazotaura nevamabhanga kuti vari pamujandigere vawane mari iyi. Blessing Zulu weStudio 7 abata vamwoyo kuti tinzwe maonero avo panyaya iyi.
Vashandi vanofanira kuziva kuti vari kutoshandira mbavha. Tingatarisa ufumi huripo munyika, mabuildings ese akatomira. Ma 10 story buildings, 20 story buildings akatomira akatengwa nemari dzemapenjeni. Asi tingabvunza kuti vanhu vakabhadhara mari idzodzo dzemapenjeni vari kupi? Vakawanda vakataurirwa kuti mari yenyu yakatorwa neinflation.
Asi handichokwadiwo here apa vamoyo nekuti kainflation yacho inenge yakati kwire.
Vanhu pavaibhadhara mari dzavo dzaitenga mabuildings acho iyo zvino ari kubhadharisa marentals neUS dollar. Asi munhu anoda kupiwa pensheni ari kupiwa 5 cents, kana kuti ari kupiwa 20 RTGS, hanzi ndiyo pensheni yako. Vamwe vanotaurwa kuti hanzi yakatopera, yakarohwa neinflation mari yako, asi building yacho iripo.
Izvi zvinorevei kunemi vashandi?
Sevashandi tinotoziva kuti tinoshandira mbavha, vanotoramba kutipa mari zvokutambira. Kana tapa pamari dzemapenjeni kuti vatichengedere, vanodibira. Ndizvo zvagara zviripo.
Tiri kuonawo kuti pane kunetsana ukuru pakati pevashandi nevashandirwe nenyaya yekuti votambiriswa pari yakaita sei. Vashandi vachiti vanoda kutambiriswa nemadhora ekuAmerica, asi vamwe vashandirwe vachiti havana mari. Zviri kufamba sei?
Kune vamwe vashandirwe variku zvitambira kune vamwe vashandiri varikutobhadhara mari yekunze vamwe vanobhadhara chikamu nemari yekunze chimwe chikamu chibhadhara nemari yemunomu asi pane zvimwe zvikananda zvisingadi kupa vashandi mari yekunze ivo vachiwana mari yekunze
ko mungaziva kusei kuti vanayo mari yekunze iyi
tinoziziva pavanotengesa zvinhu zvavo vashandi ndivo vanorisita mari idzodzo asi havadi kubudisa kana senti imwe chete yekunze yekumerica kuti vachibhadhara vashandi vavo asi isisu seZCTU kana kuti isisu takamirira vashandi takatoti ndizvo zvatinoda whether vari kuda kana havasi kuda kana hurumende iri kuda kana haisi kuda
sei muchidaro
ndizvo zvatiri kuda nenyaya yekuti maketi haina kutibvunza kuti tinoda here kana kuti haisi kuda patinotenga mishonga tinochajwa nemari yekunze patinotenga zvinotibatsira tinochacha nemari yokunze zvese zvatinoshandisa paupenyu hwedu kumusika mutema mari vese vari kudaidzira mari idzodzo dzekunze saka ndizvo mari dzatiri kuda idzodzo
munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Miri vehurumende kumuganhu weBadi Bridge neSouth Africa vanonzi nezuro vakazivisa kuti nyika haisi kuzovhura miganhu yayo nhasi zuva riri kuvhurwawo miganhu yenyika yeSouth Africa mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vakaudzwa nezvadano iri nezuro pamusangano wavakaita nevamiririri ava South Africa inonzi yakazivisa kuti yazovhura miganhu yayo nhasi izvo zvakapawo vana veZimbabwe tarisiro yekuti nyika yavo yaizoitawo zvimwe chete Studio 7 yakakundikana kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kanavo munyori mubazi ravo vaNick Mangwana kunyange hazvo nhare mbozha yavo yange ichirira ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaJuru
atambira nemwoyo unorwadza nemwoyo ine kushungurudzika mukati sekuti tanga takagadzirira kuti sezvo kwane mwedzi yakawanda kudai vanhu vasiri kusenza tatitarisira kuti vanhu vochiwana chehuiri vochiwana pekutangira sezvo tatasanana nezororo rekrisimusi saka nyaya yatirwadza zvikurusa kuti hurumende yeZimbabwe haina kugadzirira kuti inge ichivhura mikova yayo kuburikidza ne boda rakaita seBadi Bridge Border Post asiwo vachitaiwa kumaairports vanoshandisa maairports vanokwanisa havo kuti vange vachienda kuZimbabwe
zvikonzero zvipi zvapiwa nehurumende kuti inge isingavhurewo miganho yayo sezviri kuitwa neSouth Africa nhasi
vamiririri veZimbabwe vataura ivo kuti ivo urongwa hwavo hwakasiyana neurongwa hweSouth Africa hazvirevi kuti zvinhu zvinee zvaviswa nemutungamiri weSouth Africa zvinosenza nekuZimbabwe vanomirira zvinenge zvatoziviswawo kunyika yeZimbabwe uye vari kuti Zimbabwe inotanga yagadzira mutemo unobvumira kuti bhodha richitanga kufurwa saka mutemo iwoyo vari kuti hausati wavepo
zvinokanganisa zvakadii mashandiro enhengo dzenyu tichiona kuti South Africa inenge yavhura miganho yayo asi Zimbabwe isina
zvichatikanganisa zvakanyanyisisa sekuti tane nguva tisingasenze tane mwedzi minomwe yese tisingasenze kana tichisenze tachisenze nenzira yakaoma isina kusununguka saka zvinotikanganisa zvikurusa uye imwe nyaya ndeyekuti pakazoiswa nemutungamiri weStaffa kuti mabhodha achavhurwa isu takangoti vataurirana vapedzerana saka takabva tagadzirira zvakanyanyisisa vanohodha vachihodha zvinhu zvavo vakamirira kuti musi wa1 usvike vange vachifamba kutaura kuno kudai mabhazi atoungana munzvimbo dzaanotakurira vanhu aswera nhasi achimbudzwa mamwe aswera asina kutombodziniwa achiti mangwana kune mishita kurwa vanhu saka atiziye kuti mahours mashoma aripo kuti kunge kwakanyatsochena vachachinja mwoyo wavo here asi zvinhu zvinorwadza chaizvo kuti taatichitarisirwa kuti tinge tichitanga kushanda kubvira nhasi musi wa 1 October.
Mune matanho amuchatorawo here akafanana kana nekunyorerawo hurumende muchiratidzawo kunyunyuta kana kusatambira kwamuri kuita urongwa ihwo?
Mukoma Jonga, isu simba redu riri muvanhu, saka tinodzokera kuvanhu tobvunza vanhu kuti vari kufunga kuti tingaita sei. Isu tongozvitora kubva ipapo tobva taita zvinoitirwa nevanhu kuti tiite. Kana ari matanho haarongwe nesu, anorongwa nevanhu neruzhinji.
Mutungamiri wesangano revanotenga nokutengesa kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri weMalawi vaLazarus Chakwera neZuro vakasangana nemutungamiri weZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa kuState House. Vachakwera vari kushanya kwemazuva maviri. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti dzinofungira kuti kushanya kwavachakwera kune chekuita neSADC neAfrican Union, vachiti masangano maviri aya anogona kuona kusagadzikana kwave muMozambique uye mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya vaudza Studio 7 kuti kunyangwe hazvo Zimbabwe neMalawi dzine ukama kubva nyika mbiri idzi dzisati dzawana kuzvitonga kuzere, vanofungira kuti mamiriro akaita zvinhu muMozambique ari kunetsa dzimwe nyika munharaunda iyi. Naizvozvo nyika dzemuSADC pamwe chete neAfrican Union dzinoda kuona kuti zvinhu zvigadzikane muZimbabwe. Tatadza kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana kuti tinzwe divi ravo.
Mukaona munhu achishanya uye ari munhu akahwina nekuchinjwa kwaita mutongo weSupreme Court uyezve angari mubato rinopikisa, ini sokuona kwangu pane muchiridzano nokuti tinotonzi wati basiri ramaposa pane vakatumidzira nhume nhuma dzavo mabike mwecho wakapera chika shabasi anjifungu utipani cha wango famira chide mara zvinoitika muAfrica havano pano paradza mari, asi ini ndofunga kuti pane zvavafambira zvinofambirana nekutaurwa kuri kuitwa nedambudziko remuZimbabwe.
Sokuona kwenyu munoona sokuti vachakwera vati vanoda kuti vapindevo munhaurirano dziri pamusoro pezviri kunetsa muZimbabwe?
Chokwadi chekuti katoedza kuti kuneseka kunetsika kwemuZimbabwe and ngatizive kuti kuMozambique kwaita dambudziko remaganda emaezambikiyati. Saka tangotaakumunzwa futi maamerican kwachitaura nezvazi vachita yaachingazvinese tanoona kuti ajenda yavo pamaajenda kwacho pane zvinhu zvakati kuti zvakati zvichitaurwe, asi chikuru ndechekuti vamunangagwa semunhu anga ari kuita nharo kuti muZimbabwe hamuna crisis and vanga vachitowanezano vari kuti hatitisaukaika kuti ngechitaura. Ndoona kuti ini au ingangodaro yangoti kuna vachakwe inini semunhu achangohwina ende uye akabuda muopposition asi ari munhu akanga ari kunationalist party chimbono ndikwai kuna vamunangagwa kuti ivo maonero avanoita nyaya yemuZimbabwe ingagadzirwa kusasei nokuti kungoti munhu achangoona semunhu akangogona akakunda ari muopposition hazvinyanyi kuita kuti munhu angari muopposition achipikisana namutarika oita ushamwari namunangagwa. Hazvingangoda ndofunga inini pane zvavakatakura zvichatarwa mazuva maviri atero. Ndambofunga kuti kuda gwendo kusina maturo asi azvipa kuti gwendo uku munhu ari kufamba akatakura uchi mukushu rake.
Ukama hweMalawi neZimbabwe hwakakosha sei?
Kuchitizana kwacho kwakati kuripo hapo kwakanaka, asi kuzoti kuchitizana kwacho kunokwanisa kwende kundi
abo vange vari vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunare kuHarare ne Studio 7. Tarisa ziruma pepa nau anasi. Zimlife.com inoti America iri kukurudzira hurumende yeZimbabwe kuti iremekedze kodzero dzevashandi mushure mekunge hurumende yaratidza kuti inoda kudzinga mabasa varayiridzi vari kuramwa mabasa ichivatsiva neavo vasina mabasa. Mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vakaita musangano nezuro negurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu vaPaul Mavima mushure mekunge gurukota rezvedzidzo yeprimary nesecondary vaKen Matema vataura pfungwa yekudzinga basa varayiridzi vari pakuramwa mabasa. Daily News rinoti pari netarisiro yekuti vatungamiri veMDC vangangogara pasi vakataurirana kuti vashandi vose mushure mekubvutwa nevechidiki kwemuzinda weMorgan Richard Tsvangirai House avo vanoti vanoda kuti bato ravo iri rive rimwe chete zvekare. Newsday inoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muSouth Africa zviri kutya kuti urongwa hwekuratidzira kwezvizvarwa zveSouth Africa izvo zvinoda kuti hurumende yeSouth Africa idzinge vabva kure hungavakonzera matambudziko makuru. Zvizvarwa zveSouth Africa zvinoda kuti hurumende yavo itorere vabva kure magwaro anovabvumidza kushanda nekugara munyika iyi. Yari nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Mega zvamunofunga.
Marari weStudio 7, aiwa tinoti makadiri mese zvenyu zvese nevatereri vacho vese weStudio 7. Sisi matoshaisha kutaura imi, makushaisha kutaura sisi. Tanga tichinzwa muchitotaura zvinenge zvinenge zviri nane wanga vachititaurira apo tichinzwa vachitaura zviri nane. Zvino zvamakutaura sisi zvokuti vachamisa, varikukanganisirai upenyu hwenyu. Chamisa aita sei? Chamisa hana mhosva, munhu ari kutokanganisa upenyu hwenyu ndiMunangagwa. Endai munofesana naMunangagwa, notina Chamisa sisi. Asi muri weZANU-PF kaendai munoudza purezidendi wenyu. Chamisa ndipurezidendi wepati, asi purezidendi wenyika.
Hello, good evening. Yeah, I think vanofanira kuenda kuchikoro, notize kuti hanzi MDC yati or ZANU-PF yati or government iri kuti chiizvo zvazvinakana basa rese. Chakakosha ndechekuti vanhu vaende kuchikoro, goro ratopera. Rimwe gore richazotanga futi vana vodzokera kuenda kuchikoro here, hazvibude. Plus hazvizi zvematongerwo enyika izvi zvekuti hanzi Chamisa adai, Munangagwa adai. Then on the issue yecoronavirus, yekuti vanhu vano ane coronavirus anopfuura but asina, nyika yedu yakaora hi. Papode papoka unotogona kunzwa kuti munhu wese ane coronavirus 6 years. And the other thing, why vari kushandisa maus dollars? Ngaungobhadhara nemabhoni, handi kuZimbabwe. Kwanogona kushandisa maus anobve nekuoma kwakaita nyika kudai ikoko.
Makadii pa Studio 7. Mairongera muri kuita anenge akati dhakwe izvishoma. Itai zvinoita kuti vanhu vakwanise kukirosa bhodha nyore, kwete kubhadharisa vanhu mazimari. Vanhu vanga vari mulockdown vanoiwana kupi mari yese nemari yekunofidha vana apa vanga vasingasevenzi. Bhodha ngarivhurwe, iwayo matest ekoCOVID-19 iwayo anofanira kudhonetwa negovernment free. Vanhu vofamba zvakanaka, ndozvoratidza kuti nyika yedu yakanaka. Kwete kubhadharisa vanhu, ivanhu vari kutambura on top of that, movabhadharisa futi $60 sinearly 1000 rand yosiya munenge matotorera vanhu. Musadaro vanhu vamwari, tinokudai mese ZANU-PF neMDC, asi murongeki, tinoda kuti muite shamwari neshamwari. Naika
mangwanani akanaka paStudio 7. Makadii zvenyu vapakuru vechirongwa vese? Zvichandinaitwa sei chirasha ndiri paJoburg, paJohannesburg, ese yapo. kuwa nono pire kuwa nana mafono kutulango toa sabano da papa pa metenyu kwa sunga ziku di jijine tika mwe chana chanda wa jita wa jite wa chami sabatura ya nejara wa fare maboda wano fare maboda ya wano tifare maboda tofa nejara ni ziku di jagambo wa chami sa hiti kwa tifare boda rini chami sa kafara boda rini wano msango pawa nana mafono mani chana chonga chindo ujiko chindo zidajo wachamisa wafarema boda akambo chamisa wafarema boda njian at the end of song.
Hello Studio 7, yeah, tunakuta orozwe duisnozi papa Shapiro Power tripa joza papa sirikitika kuzimbabwe kukuzongo na kurongera bijana naiga wana ubezi waruzi wana nguti kubadariza kwa haruku jawa nubaboda kapa wana watombozi wana kutu haruku testua kupi asarungonzi uyae mozo badana marima wapapoda ratu wa business kaiwe kumaji kumonzira wano tisise shuanga wari mloku tauni mwa patari sa umari reasonable like $10 use israeli government ando ino chengita wano ere laya amazam mwore lutsira wano wano wopadara wa shakareru kavo famba ma up and down mariza waru kundana zuku Zimbabwe mwa ratu ino chota mari munyika ya Zimbabwe forex ya waru kuchenga because wano sika wachichenga chenga wachipadara maskufi tunomuka wachorela pa boda moti wano padara maskufi zinei konaye ama zangu tunokudai chaizo mapato waru kutonga ya waya asitoda kutu mkaziri sezino chipota china matira na kutuwa nwese waru kiro ni nyika yao sezi nongwe cha wakule zimu nyika kutuwa nongonzo wano turu wama testi mahara sezi wari paspo utongi weka sununguka ane kubadara $60 just imagine wonzi wawani kwa usisina chikwele chacho na $60 ya toye nda mahara wanawa kutu nufani nzara kumba weduwe msadaro ama zangu
ijo zange ziri kumbwa zevamwe watereri zisine ine Studio 7 isu atina kwa takarere kera tumirai mazu enyu pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Komishini inoona nezvekuronga gakava kana kuti madebates pakati pevanokwikwidza kuve mutungamiri weAmerica Recommission on Presidential Debates razivisa kuti riri kupamidzira imwe mirayiro inofanirwa kutevedzerwa neavo vanenge vachiita madebate aya. Izvi zvinotevera mushure mekunge debate pakati pava Trump veRepublican Party nava Joe Biden veDemocratic Party risina kufamba zvakanaka nechipiri. VaTrump vari kupomerwa mhosva yokutaura panguva iyo vaBiden vakange vachitaura uye vachinzi vakange vasingateereri kumukokeri wegakava iri. Muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University kuOhio kwekare vanoti Commission on Presidential Debates ine simba rekushandudza zvinhu vachiti kana pakaitwa mamwe madebate vanotarisira kuti achave ari nani pane zvakaitika nemusi wechipiri.
Vafambira zvakaita tingati zvakaita manye mamiri nerongo tichida kuona kuti kapasina urongwa hwaitevedzwa hwokuteererana pamwe chete nokutaura navavhoti kuti izvi ndo zvandakamirira kuzoita makore mana anotevera kana ndichinge ndasarudzwa. Zvekare kukonana kwaiita mapresidential candidates vachivhiringana mukutaura zvinhu zvinobva zvaratidza magariro omuAmerica kuti ndo magariro aakaita kuvhiringana kunoita vakuru vanoda kutonga nyika ndokunge manirativhu anga ari kuitikawo mukugarisana kwavanhu umu tichiona vanhu vachiita mademonstration vachitadza kuteererana kuti chii chiri kutaura mumwe wangu pamwe kuzvimata kuti kana mumwe akataura zvimwe zvinhu zvasina kuwirira nazvo hazvirevi kuti ndakumuviringa kuti asataura ndichitaurazve zvimwe zvakashata saka zvakaitika hazvi zvinhu zvakafadza vanhu vakawanda nepasi rose kuti vanhu vakuru vakadai vari kukukwidzana pabasa guru rakadai vanosvika pakukonana nenzira dzakadai pamberi penyika yose yeamerica nepasi rose zvinhu zvakanyadzisa chaizvo
vanoronga madebates aya havana mitemo here nemirayiro inofanira kutevedzwa nevanhu vanenge vachiita debate izvi
vane mitemo yacho inotanga yatotaurwa pavanenge vachitanga kubvunzwa kuti mimwe mitemo ndeyekuti munhumwe uchawana maminitsi maviri zvekare hapana unofanira kuvhiringa umwe achitaura nemitemo imwe vanotosainirana mitemo iyoyo asi vatoiri vaona kuti zvakaitika madeko zvinoda mimwe mitemo pamusoro saka ukuwedzera kuti zvisaitikazve zvokuvhiringana kwakaitika madeko saka vagara nhasi musangano wavo vakati vachaona kuti vauya nemumwe mutemo here yokuti zvakaitika zvisaitikazve pasawana unovhiringa umumwe unenge achitaura
pane ari kushorwa here pavaviri ava pakati pavatrump navabiden pane ari kushorwa here zvikuru panyaya yekuti debate iyi haina kufamba zvakanaka
uri kunyanya kushorwa mutungamiriri wenyika vadonald trump nokuti chavari kunyanya kushorwa chikuru ndochokuti vaivhiringa vabiden pavanenge vachida kutaura kwenguva dzakareba zvekare vari kushorwa kuti vaitadza kutaura vakatarisa kutv chaiko kwatiri isi taivona isi vanovhota saka vainge vaakuita sekuti votaudzana navabiden imomo vachikwikwidzana vari vaviri zvinova mapresidential debate aya anenge achiitirwa isi vari kumba kutiwe kuti uchatiitira zvipi titarise mumaziso tarise mukamera mutv wotaura nesu
iyo commission on presidential debate iyi ine simba rakadini munyaya dzemadebate aya
ine simba chaizvo nokuti ndivo vanozvigadzira zvose zvinei zvatine tichizoona zviya ndivo vanoisa mari kwazviri saka ine simba rimwe randinoona nderokuti inogona kuti mike iyo yainenge ichitaura nomunhu isiri nguva yake yekutaura inogona kudzimwa zvokuti haazonzwikwi navanhu vanenge varimo haazonzwikwi nesu tinee tiri patv tichiona saka ine simba iroro rokutaurira munhu unenge ako kana ukadai tinodzima mike yako yaunotaura nayeyefu
munofunga imimi kuti mamwe madebate asaraya achabudawo zviri nani here pane zvatakaona nezuro
ndinoona kuti aro achabuda zviri nani chaizvo achabudirira zvekare nokuti ava vaikukwidzana ava vachandogara pasi kana vasina kunge vatogara pasi vachiona zvavakaita pamwe nokugadzirisa pavanoona kuti apa vavhoti havana kufara napo saka ngative netarisiro yokuti zviri kutevera zvinenge zviri zvo zvakarongeka zvino musoro mukati zvitinoitiwa
muzvinafundo Eliot Masocha veDifra University vari parunare kuOhio neStudio 7 kare namukanya Thomas Mapfumo mukambo kavo kanonzi Manzembe sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Zimbabwe inonzi haisati yavhura mapoda ayo
Waripa mjande kere, wono nga sosene muromo asi mariza avo njiripo. Tashika kumagumo esu rongwa cheni cha nasi, ivai nesu zekare manero anasi apo nichukupa ya shetimwe na uu. Ini, njini tanono kawande, njiri mu Washington DC nichiti mosura zakanaka.